nemagoko ndichina matira iwewe kutsungaira kose ndichitira shewe uwandikobora panyama nhete babawe babawe ndoche mamwariwe mwariwe pandatadza ndopapiko kumuiwe wawaita chikoroba you can miss me when I'm gone you juggle my heart now it's torn I wanna know wanna know wanna know wanna know wanna ask you kuti ndizvo here
Chikakunezi is a tight out it on a titty.